ngicabanga ukuthi imuvi yeshintshi nejethu usiku wazobuka ibhoti yakhe angabi nunya yeyokunze akatraya kusika abuda dikita kuda kupesweda za Goodluck Jonathan chairman we African Union Commission kuti vatore mazwi akabuda muripoti yekatasenda sadak neeu kuti ave mazwi eau mukuru weAfrican Mission akaramba zvinozikanwa izvozvo akaramba
akati chii apa vacharamba
akati ini ndatumwa neAfrican Union ndinoteerera kuzvinobva kuAfrican Union nezvandaona nemezvangu kwete zvinobva kune vekunze wect anova chizvarwa cheangola akatotora position yake yekutanga amoisasatatombotaura nozonoona kana iri yecommonwealth report chaari kunosanganisana neau neact inyaya yekunonoka kudhelivhwa kwemaballot papers
asi ranga risiri dambudziko here iroro vacharamba kuti mapepa akanonoka kuenda ekuvhotesa aya zeki yainge yavimbisawo kuti yaizokurumidza kuendesa mapepa pangaitwe here sarudzo yekuti kunenge kusina mapepa vanhu vanovhota sei
chakadhineya mapepers elocal government elitigation kuenda kumacourts kumatare kwakaitwa netriplec kana kutarisa mapepa elocal government akawanda nokuti muconstituency imwe chete particular nemaurban areas muna mawodhi akawandisisa zvichireva kuti printing road yemapepa elocal government yakakura kupfuura yepresidential kana kuti yemaconstituency. So you really need time, and this is exactly what they couldn't have because of the incessant litigation that came on Triple C. So in a way, Triple C was working towards a self-fulfilling prophecy. They institute litigation so as to cripple my operations as Zek in order to make sure Zek is unable to meet his printing timelines, so as to then turn around and blame Zek. So, again, Rakashaya, Rakatam, Rakatam,